A very good evening. You are listening to Studio 7 Live Talk on Wednesday, May 25th, 2022. And this is Chris Gandhi.
And I'm Marvelous Mflanganya, who you're broadcasting from my home in Washington, D.C.
Yes, we would like to inform our listeners that due to the coronavirus pandemic, we are not able to broadcast from the studios. So you will not be able to call in since we are broadcasting from our homes.
Thanks for joining us. You're listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we're talking about Africa Day.
We are also going to look at the Davos World Economic Forum in Switzerland, which President Emmerson Mnangagwa is attending. Tomorrow, he's expected to meet Zimbabweans living in the diaspora.
We're also going to be looking at Africa Day, formerly African Freedom Day and African Liberation Day, the annual commemoration of the foundation of the Organization of African Unity on the 25th of May, 1963. It is celebrated in various countries on the African continent as well as around the world. The organization was transformed into the Africa Union on 9 July 2002 in Durban, South Africa, but the holiday continues to be celebrated on the 25th of May by many African countries, including Zimbabwe.
And we are also going to look at the delimitation of constituencies, wards, and other electoral boundaries.
The exercise signals the start of the electoral process that will see the end of voter registration at the end of this month.
Of course, Marvelous, si kangelege, sinqoseke abalaleli bethu ukuthi namhlanje ke silendaba ezimbalwa esixoxa ngazo, sixoxa ke ngodaba lwe Davos World Economic Forum, lapho ke okulomongameli Emmerson Mnangagwa. Yes, siyabona ubana uMnangagwa kusasa ukhangelelwe ukuthi uza xoxa lesizalwane zeZimbabwe ezihlala phetsheya. Sizakhangela njalo udaba lwe-Delimitation Commission, lapho okutshengisa ukubana hayi ukhetho soluseduze soluza kwenziwa. Siyabona ukubana abaningi ababhalisanga ukuthi bavote, ikakhulu ezigabeni zabo Matabeleland, lapho okulabantu abalutshwana, okutsho ukuthi kuzaba labameli abalutshwana, ama-members of parliament, kunye lama-councillors kwezinye indawo. Yes, khona ke indaba esikhangela ngazo ezimbalwa lamhlanje. Yes, sizaxoxa silabahlonitshwa bethu njengensukwini. Sizakhangela basincedise nje ukuhlaziya, sikhangela ke le Zim Expo. Izim Expo ke ngumdlalo wamaZimbabwe abavela eZimbabwe oyenziwa emazweni atshiyeneyo ngapha kwele Melika, uzenziwa nje kusukwana ezilandelayo. Marvelous.
Ayi wathi nokuchingamidza ine mufaro nasi nemiswe chitatu kudai apo tenge tiri kutarisa zvakawanda zviri kuitika. Tenge tiri kutanga tichitarisa isu zviri kuitika kumusangano mukuru weWorld Economic Forum uko Paris zvino, kuine mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Uyezve vakatarisirwa kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara izvo kunze kwenyika kumusangano uyu uri kuitwa iwo kuDavos. Vazhinji vamwe vemapato akazvimirira vanga vari kushora kuti Zimbabwe ingadai iri kutanga yagadzira zviri kunetsa zvinetswa zviri munyika pane kuti vawane kweivo vachienda kumusangano uyu mukuru weDavos. Asi bato rezanuPF nevanoritsigira vari kuti ivo zvakakosha kuti vange vari kumisangano iyi, sezvo vari kuedza kukwezva nezvemabhizimusi vari pasi rose. Tichange zvakare tiri kutarisa isu zvichange zviri kuitika imo muno muAmerica kunzvimbo yeCincinnati kuOhio, uko tichaona kuine musangano mukuru weZim Expo unobatanidza vemabhizimisi vari muno muAmerica nekuCanada, apo vachange vari kuratidza zvavanoita imo muno. Uyezve muzinda weZimbabwe uchange uriko ikoko uchibatsira vanoda magwaro akadai semapassport nezvimwe. Tiri kunzwa zvakare kuti pane zvizhinji zvichange zviri kuitika pamusangano iwoyu, saka tichange tiine vanyarikani vedu vachauya vachitiudza kuti zvakamira sei. Tisingakanganwe zvakare kuti nhau dzatichangobva kutambira ndedzekuti tiri kuona kuti nyaya yesarudzo regore rinotevera yasvika kwamvura yacheka makumbo, apo tinoona kuti munyika zvataurwa izvo kuti kwatotanga pari zvino kuitwa iye inonzi delimitation yema constituents nema wards nemamwe maboundary ezvinoita nezvesarudzo. Izvi zvinoratidza kuti aiwa tatotanga kuti tichitarisa kuti sarudzo idzi dzemuna 2023 dzichiwanikwa idzo dzichizowanikwa vanhu vachizomira kunyoresa kuvhota Panguva iyo sangano rezek vari kumasvingo vakazivisa kuti madzimai havasi kuenda neuwandu hwavo kunonyoresa kuvhota. Saka tange tichizeya nyaya iyoyi kuti zvinorevei zvatiri kuona zvekuitika izvi. Nyanya takatarisa kuti sarudzo idzi dzichange dziriko gore rinouya. Asi nhasi chechirongwa chinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Tine gango tichange tiri kutarisa zvakawanda zviri kutarisana nezvizvarwa zvezimbabwe. Chris.
Yes, marvelous. We have our first guest here. I will leave you to introduce him and talk to him.
Aiwa, tina vataona tine munyarikani wedu wekutanga vatawanda Jokora vebato reCitizens Coalition for Change. Tobva tanga tichivabvunza mubvunzo wekuti tinoona kuti vamunangagwa pari zvino vari kunzvimbo yeDavos uko kuine musangano mukuru weWorld Economic Forum. Munoona pane zvichabuda here pamusangano uyu, imi makamirira sangano renyu iri reCitizens Coalition for Change?
Tinotenda makadi Tete Marvelous, makadi Mukoma Gande, makadi muri yeZimbabwe yakateerera. Tiri kuvaona vamunangagwa variko kuDavos nevamwe, asi isu hationi kunge pane chinonyanya kubuda chakanaka tichitarisa kuti Zimbabwe yacho zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvinoita kuti vanhu vanenge vachida kuti vauye kuzoita zvemabhizimusi vabva vatya, vabva vavhunduka kuuya. Tinenge tichitarisa isu nyaya yemahuman rights record eZimbabwe kuti vanhu vanongopondwa vachingosungwa zuva nezuva, hakuna munhu anoda kuuya kuzoinvesta kune nyika yakadaro iyoyo. Wotarisawo zvakare nyonga-nyonga irimo panyaya dzemari kumabhanga uku, kuti kunoudzwa kunzi munhu anongomuka achiti hakusina anokweretesa vanhu mari, mangwana yonzi yakukwereteswa, mangwana kobva kwanzi ava ndo vaakukwereteswa, ava vakwereteswe. Saka zvinhu izvozvo zvinoita kuti vanenge vachida kuti vauye kuzobatsira Zimbabwe kana kuti vaite mabhizimusi muZimbabwe vabva vavhunduka, vabva vatya kuti uku kunyika uku hakuna mutemo, hakuna rule of law, munhu anongomuka achiita zvaanoda. Totarisawo zvakare kuenda kwavanoita kwacho. Zimbabwe inoshandisa mari yakawandisa kuenda kumusangano yakadaro kupfuura dzimwe nyika dzose dziri muAfrica. Unongotarisa kuti Zimbabwe iri kutotambura, haina kana mari, asi ivo vanotora mazimari. Ipapa vakafamba neprivate jet yavanga vaine vanhu over 60 people. Tasitototarisira kuti vanenge vakatowanda. Vanhu ivavo vanenge vachipiwa about $10,000 yepe diem. Saka ukatarisa mari dziri kuburitswa munhu achienda kumusangano wakadaro, wotarisa kuti pane zvinobuda here. Ipapa vanhu vanenge vachivhundutswa nemashoko aka wanda wanda vachitaura kuti kwaita madeals e55 million, kwasainwa deal re$1 billion. Iyoyoyo igaro ziva, tagara tichivaziva vamunangagwa nezanu PF kuti vanonyepa, vanoreva nhema, vanonyepera vana veZimbabwe kuti kwaitwa deal rakati, kwaitwa chinhu chakati. Wozoona muZimbabwe macho mwedzi miri mitatu gore dhu, hapana chaonekwa, hapana chabuda. Vanhu taakuzviziva kuti vanenge vachingoita zvekubata vanhu kumeso zvikuru sei kana taakuenda kusarudzo saizvozvi. Saka hationi kunge pane chinobuda ikokoko. Tiri kuvaona vamunangagwa vachimira nevarungu, vachigara navo, vachidya navo, vachiita sei. Asi President Chamisa vakangonogara nemurungu mumwe chete yobva yatonzi vachamisa vatengesa. Saka voshaya kuziva kuti zvinombofamba sei. Vamunangagwa vanobvumirwa here kunogara nevarungu vachitaura navo vachitengesa zviri kuitika muZimbabwe? Vachamisa havabvumirwe. Saka nyaya iyoyo yoda kuti tidzidzise maZimbabweans vazvione kuti munhu ari kutotengesa nyika ndivo vamunangagwa, nekuti vanopa vanhu ivavo mabusiness deals. Mukatarisa nyaya yepomona dump site yakapiwa kune vanhu vekuNetherlands, asi inyaya yaikwanisa kungogadziwa nemaZimbabweans. Tine mainvestors, tine vanhu maZimbabweans ane mari ari muno mudiaspora neari muZimbabwe anokwanisa kupiwa madeals akaita sei kupomona, asi ari kupiwa munhu wekuNetherlands. Saka ari kutengesa nyika ipapo ndiani? Wotarisa zviri kuitika kuchiredzi, minda yevanhu iri kupiwa varungu. Kwamutoko minda yevanhu iri kupiwa varungu, chinzi vari kuuya kuzogadzira matombo. Kuhange makaona machina achipinda achinorima nekugadzira nekuita mining muHwange National Park, vanhu vese vava vari kuudzwa navamunangagwa. Saka wozoshaya kuti vachamisa vanenge vakunzi ndeve varungu pakudii. Tikutoona isu kuti vamunangagwa ndo vari kuendesa nyika kuvarungu, vachisiya kupa vana veZimbabwe ivhu ravo nezvikwanisiro zvinoita kuti nyika yedu ienderere mberi.
Maybe let me just come in there and just ask in English that, but what is wrong with the president going to Davos and try to re-engage at this particular moment in time? We've seen other leaders are going, like Paul Kagame from Rwanda and other countries from Africa.
There's really nothing wrong if there will be anything that will come out of it. We are not opposed to him being there, but we are opposed to him taking the biggest delegation, you know, going there, because he hires a private jet that cost over $1 million, and he takes over 60 people that are paid per diem, and all that money is taxpayers' money. How does the poorest country in the world end up taking the biggest delegation to all the meetings that they attend? Zimbabweans have been crying about that. They've been crying foul about that. So if Mnangagwa is a listening president, he should have by now listened to the cries of the citizens and reduced his delegation. And then secondly, for him to be able to go to those conferences and attract investment, he also needs to fix the things that are happening in the country. The Mnangagwa's human rights record is appalling. He continues to harass people, he continues to arrest people arbitrarily, and he continues to abduct members of the opposition, and some are even being killed. And that alone will deter any investors that they will be talking to there. No investor want to go to a country where there is chaos, where there is no stability. And also, we also need people, no investor will put money in a country where the monetary policies are changed overnight, like what recently happened, where the Mnangagwa just declared that there is no lending. And then after a day, after an outcry, he changes again. There's no lending to certain people, to certain business people. You know, there's no country that will survive without lending. Every business people, every business company, they need financial support. They need banking loans. What other countries are actually doing is they actually offer subsidized loans, or they offer cheap loans with low interest rates, you know, so that they attract international and local investors. But that's not what we are seeing in Zimbabwe. So even if we waste money going to Davos, and then the conditions in our country are not conducive to an environment that attracts people to come and put in their money, you will find out that we'll continue to lose millions, but in return, there is nothing that comes from that investment that would have put in. We have seen Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF going to conferences, and they announce, you see headlines in Herald saying they've signed a $55 million deal. They've signed a $100 million deal. But at the end of the day, you see that there is nothing that comes to the people of Zimbabwe. If there are any deals that are signed, it's shady deals, like the one that we are seeing at Pomona dam site, where a non-existent Netherlands company that I work with Nguai, you know, that person who was involved with COVID-19 funds, he is involved with the same company that swindled Zimbabweans $60 million. That's the company that was given the deal at Pomona dam site, where that company that is non-existent, that we don't even know about, that is fraudulent, that has defrauded us before, is being paid $22,000 a day, you know, by the city council. The city council was forced into this deal by July Moyo on the instruction of Mnangagwa. So these deals do not mean anything to Zimbabwe, to Zimbabweans, because they do not come down to Zimbabweans. And in any case, we have Zimbabweans that are capable of investing in Zimbabwe. And we think these people should actually be given first preference. You know, we have seen reports that pinpoint, you know, the Triple C leadership, President Chamisa, Vice President Ndaibiti, that they are dining with white people. Whenever President Chamisa meets with a white person, there is chaos, there is havoc. ZANU-PF starts, manufacturing their own propaganda. But we see Emmerson Mnangagwa with white people and actually going on to give them these lucrative deals ahead of Zimbabweans. We saw what happened in Chirezi. Land was taken away. In Mutoko, Zimbabweans have lost their land. In Wange, a national park has been converted into a mining property. And that's not what a patriotic Zimbabwean would do. A patriotic Zimbabwean will prioritize Zimbabweans first. But we are seeing Emmerson Mnangagwa prioritizing the West. The West are being given the land. They are being given mineral deals. They are even being given these Pomona deals. That should be done by Zimbabweans.
Thank you so much. Marvelous, we have a number of guests lined up. Before we go to the guests, since today is Africa Day, let's take a listen and watch this video that shows some Kalanga dance moves. I'm sure you love it, Marvelous. And stop there. Thank you so much for that video, Mr. Difa Wachapi Bango. He's here with us. And before we go to the other guests, we have Dr. Mavaza and Mr. Manjekwa. They are all waiting here. But let's hear a bit from Mr. Difa Wachapi Bango. That was a nice song there. Can you tell us a bit more about that, Mr. Bango?
Thank you, Mr. Kande. Thina singabantu abadala kufanele ukuthi siyithiye ithontele ezinhlizweni zabantwana bethu sibatshengisele ukuthi siyaziqhenya ngayo njalo siyaziqhatha ngayo. Nxa singakuthiya kungumlando ongathontelanga enhlizweni zabantwana ekugcineni njengoba sibona ukuthi umhlaba is becoming westernized on daily basis. Kuyinto enhle yes, kodwa-ke at the same time lakhona kuyafunakala ukuthi lokuthina bethu kungaze sibucithe kokuphela. So kuyadingakala ukuthi izinto ezinje siqhubeke lokho sizipromota, siqhubeke lokho sitshengisela ubuyithi bethu, siqhubeke lokho sitshengisela ukuthi sisigaja kangakanani ngokuba yibu-Afrika bethu. Kungabi kukuthi sengathi kula amanye amazwe angaphandle kwe-Afrika aqakathekile kakhulu kwedlula thina, kodwa-ke siyaziqhenya, siyazigqaja njalo. Kuhle ukuthi sikhulise imbali yethu njengoba singabantu besintwini.
Okay, hayi, siyabonga. Ungabamba nje kancane. Like I said, we have a number of guests. I think we'll start with Dr. Mavaza. I know you were listening there on the tail end of Chief Sosue's statement there about Davos and what's going on there. What's your take?
Thank you so much, and good afternoon, Zimbabwe. I've heard just a part of what he says, but let me just respond. In Davos now, actually, we've just gone outside the conference center. That's where I'm sitting on. It is a pity that Chief Sosue and his MDC cahoots or Triple C cahoots don't understand the international world. Zimbabwe is here as Zimbabwe, not as ZANU-PF. So we are not dining with the white people as a party. It is the nation, Zimbabwe, which is actually sourcing funding, sourcing investments for the country, not for the party. You had never seen ZANU-PF going out of the country addressing people for fundraising, like what Chamisa did on Monday, addressing people in South Africa, some embassies for fundraising. We are not fundraisers as a party. ZANU-PF as a party, we work from home. We are a national party. We work with nationals. We are not traitors. We don't don't sell our birthright because of anything. What is happening at Davos? It is not only for one country. The world is here. We've got big business people here. We've got business people from each and every country. We've got the Chinese, the Americans, only the Russians are not here this year. We've got so many, the British, and we've interacted with them. Actually, you would need another day to talk about what did we benefit from this trip. So when you look at it, it is for the benefit of the people of Zimbabwe. He briefly spoke about the Pomona deal. It is a pity that he does not understand what Pomona deal is. Pomona deal is a deal given to Zimbabweans by the council so that they can convert the waste, the rubbish, into power. So if you look at that, yes, the Zimbabweans have asked some few Albanians to assist them because they are the experts in turning waste into power. All your rubbish you throw away, instead of dumping it somewhere, we use it to come electricity. So Jokora, my sekuru, I respect him, so I won't say much, but I want to just tell him he must understand we are running a country, not only a party. They are running a party and they are so selfish and they're asking for Zimbabwe to suffer so that their party can gain something. But now what we need to look at Zimbabweans, things are getting better, not only for Zimbabweans. Today's parliament in England, they were actually screaming about prices going up. We are not the only ones suffering. The whole world is in trouble. And this is a world show, a world platform where we are finding and assisting people and understanding how can we come out of our own troubles? How can we come out of the economical downfall the world is coming into, the depression the whole world is facing? This has nothing to do with ZANU-PF rule. It is entirely the world problem. It's the year of depression, and we have to pray hard, work hard. And as I talk to you now, Professor Mthuli is if you can see, I've just shown you the conference center where these people are coming from. That's where Professor Mthuli is discussing on how to help Zimbabwe come out of where it is. So we, as Zimbabweans, wherever we are, we must come together, unite, and work with Zimbabwe to gain the economical freedom we are looking at. And the last thing before you cut me off, I just want to tell you that yesterday, the president chaired a meeting where all the Africans came together to create an African trade center where Africans can sell their products to themselves, where Africans can not only be providers of raw materials, but we must have stage one, stage two of our products. So that when we send our products out of the country, it must be a finished product. The time of Africa to become a raw material giver is ending as of today. So as of tomorrow, which is not literally tomorrow, it means we are now working towards, as Africa, to have our goods, sell them in South Africa. South Africa sell their goods to us. We sell our goods in SADC. We sell them in ECOWAS. We sell them in Egypt, wherever. Africa must sell to itself. This is the position which the MDC does not want to understand. And what I'm saying in short, the country fighting its best to come out of the economic problems. We are here not as a political party. We are here as Zimbabwe, the country which we have. You only have one country which you call yours in the whole world, and that is Zimbabwe.
Dr. Mavasa, ndombopinda ipapo ndobvunza kuti sezvo nhasi riri zuva reAfrica. Africa Day. Pane zviri kuitwa here kuDavos ikoko kurangarira zuva iri?
Yeah, Manerana is also, as we sit here, there is going to be a gala which is actually organized by the African Union. It will be 2 hours from now by 8 o'clock this side. So some of people are invited there. I will be attending the gala. It will be when we are just having the showcase of what Africa is, where people will be having traditional dances and some trying to show the world what Africa is and that who are we as Africans. Yes, indeed, to answer the question, there is an African gala which will take place at 8 p.m. tonight.
And also, we understand that the president will be meeting Zimbabweans in the diaspora. Mungo chita na ngurauti, shiriku famba sei Mangwana.
Mangwana maskati mtunga miruwe urumende, ne mtunga miruwe nyika. Vacha sanga na Nevana, Zimbabwe, ku Zurich, which is about 200 miles from where we are now. Saka, vanava Zimbabwe, wano karamuno, Switzerland, Poland, and Germany. no anenge ari kuno ku Switzerland ku Zurich president vachange vachitaura mangwana pamusoro pekuti nyika yeZimbabwe iri kurongei nevana vari kunze kwenyika kuda kugadzirwa kana mapato kana mapoka anenge achibatsira kuti vana vari kunze kwenyika vari kuda mabasa kumusha vane maskills atiri kutsvaga vakwanise kuenda kumusha vachiwana mabasa evavo because kune mabasa akawandisa ari kucreatwa nehurumende asina vanhu vari kuatora tine mainjineya tine vadzidzisi tine vakoti tine zvavakawanda vari kunze kwenyika vari kunzi napresident as diaspora let us look home and prepare kudzokera kumusha havasi kugumira ipapo vari kuchana kuti kana kunyange usingade kuenda kumusha asi kana uchikwanisa kushanda usakanganwe kwavakabva kumusha ndiko kune mudzi wako tumira mari kumusha vakaidzimba kumusha gadzirisai marod kumusha president mangwana vachakumira vana vezimbabwe kuti munokwanisa kuadopta maconstituencies kuti unogona kuti inini ndoda kutora chikoro changu chiri kwamutoko ndovavakira building imwe chete moendesa mari kumusha building yovakwa we are developing our country brick by brick we are building zimbabwe as zimbabweans whether you are in diaspora or not whether you are CCC or not we need to build zimbabwe as a person as a people of zimbabwe tiri vanhu vakabatana sevanhu vamwe chete saka mangwana kudai dyo anonzwa rinenge riri terera vaterera rinobva mugango remusoro wemukuru wenyika pachenge pachiputika uchine mukaka wakarongerwa vana vezimbabwe kuti vachazogara vachinanzira nekusingaperi kana zimbabwe yedu tabudirira muzvongwa zviri kugadzirwa kuno nekuti mutungamiri wenyika ari kugadzirira diaspora nemi muri kumusha vari kugadzirirai rugare rwakanaka rwatinoshuvira
But some people who are actually in the diaspora may question to say that how can they return home when we see that local teachers in Zimbabwe currently are crying about their salaries? Who will pay them?
Yes, that's a good question, but they are not looking at the world at large. If I tell you Zimbabwe has a large number of African citizens who are in Harare today, who are in Zimbabwe today, we have a large number of Chinese. Well, let me tell you, the grass looks greener on another side. So teachers who are leaving Zimbabwe, nurses who are leaving Zimbabwe, going abroad, they hope that there is more money abroad. Yes, there could be more money, but the quality of life, the being Zimbabwean, the cheapness of things there, it's different. Yes, people are being paid. The government has not failed to pay the teachers. What simply happened is the teachers are saying their salary is a bit low. The nurses are saying their salary is a bit low. But yes, while the salary is a bit low, we cannot just increase it today. The government is doing all that it can. We have to increase our income as a country. And when we get that, we have to then increase the payments. You must know the government is the biggest employer in the country. And therefore, we have got a lot of ballooned salary budget. And yes, we are facing problems here and there, but Zimbabwe will come out top. So we need to unite. We cannot run away from the country. We can never build this country alone. We want you. We want you in diaspora. Achinga ivaki toganyika iyi. Inovakwa nevene vayo. Imi ndimi varidzi veZimbabwe. Uyai tibatsirane. Mari inotinetsei pano neapo. Asi tichaiona. Urombo hahurai. Asi nyika yedu ichanaka.
Thank you so much, Dr. Mabaza. Guest vedu vachangobva kupinda. Tinokuchingamidzai nemufaro. Welcome to the program.
Metanyu.
Okay, taura yenyu zita renyu uyezve kuti muri kupi. Tichazenge tina Chief Shoshe vativo network yavadonha tichavadzosa vari pafoni taura yenyu.
Ndine Johannes Manjengwa, ndiri kuno kuCalifornia, ndiri kushandira Zoom Expo nesaza.com.
Tinoona vaManjengwa nhasi izuva reAfrica Day zuva iri rakakosha sei kunemi sezvizvarwa zveZimbabwe. Atisati tapinda hedu muchirongwa chenyu cheZoom Expo.
Aiwa, Africa Day izuva redu rinovhunga kuti izuva rokuti maAfricans vese, even maAfrican Americans, vanofanirwa kupururudza kuti ndivo vakaberuka mai vavo kuAfrica. Zvokuti dai taikwanisa kusangana tese tonatso kuita mabig parties kuno kuAmerica as Africa Day. But unfortunately, kuno kwaisi holiday. But we have to work. If we could find a way of getting together on a weekend and celebrate Africa Day, and I think through the Expo Coco, we are going to recognize Africa Day, even though it's 2 days later. But we need to make sure that all Africans, even born here, can recognize Africa Day as one of the days that they just need to recognize it, because the Africans do it.
Okay, Chris, maybe let me just bring in Mr. Tawanda Jokora. who's on the phone to respond to what Dr. Mabaza was saying. Mr. Zokora, you can go ahead. Kana muri kutinzwa taurai.
Please stay on the line.
Vachi Mabaza, vachi kurudzira vana veZimbabwe kuti varambe vakashinga vachiti zvinhu zvichanaka. Isu taneta nekuudzwa kunzi zvinhu zvichanaka. Zvinonaka rini? Vanhu ava vanga vachitonga kwemakore makumi mana apfuura aya, asi vanoramba vachingoti zvichanaka pamberi apo, zvichanaka pamberi apo. Hatichada izvozvo. Ivo ndivo vari kutotonga, ndivo vanokwanisa kuti zvinhu zvinake. Dai vaikwanisa kuti zvinhu zvinake, dai zvakanaka pavakapinda vamunangagwa kubva 2017 iko zvine zvitaamuna 2023. Zvinhu zvatonyanya kuoma muZimbabwe. Zimbabwe ndo yava imwe nyika yenyika dzisina zvadzinazvo, inonzi one of the poorest countries in the world, panguva yavanga vamunangagwa vachitonga. Saka vana veZimbabwe vaneta nekuudzwa kunzi tichadya pamberi apo, tichadya pamberi apo. Asi tichiona ivo vari kutungamira, ivo vezanhu vari kutenga motokari dzakanaka, vari kugara mudzimba dzakanaka, vanoendesa vana vavo kuzvikoro zvakanaka, vana vavo havatodzidzi muZimbabwe, vanoenda kunodzidza kune dzimwe nyika. Ivo havadi kurapwa kuzvipatara zvedu, vanoenda kunorapwa kuzvipatara zvekune dzimwe nyika. Saka izvozvo ndo zvatiri kutaura kuti zvinofanha kupera. Kana uchiti uri munhu ari patriotic sekutaura kwavanoita iwo vamunangagwa nevanhu vezanu PF, munhu wese ngaarapwe muZimbabwe, kusanganisira ivo. Vana vese ngavadzidze muzvikoro zvinodzidza vamwe. Saka patiri iko zvino, hatichada zvekuramba tichiudzwa kunzi zvinhu zvichanaka mangwana, zvinhu zvichanaka mangwana. Saka tiri kuti vana veZimbabwe ngatibatanei, tisu vana, tisi vene venyika, kwete zvavanouya vachitaura kuti tisi vene venyika, vachibvira ivo vamunangagwa navachiwengwa nevanhu vavo vavo vanowirirana navo nehama dzavo. Isu tisu vene venyika ngatibatanei, tinonyoresa kuvhota neuwandu hwedu. Gore rinouya iro tobuda zvakare neuwandu hwedu, tonovhota kuti hurumende iyi yadai kutitambudza, yadai kutigarisa muno mudiaspora, tiri 5 million muno. Hakusi kuda kwedu kuti tinge tiri muno, taifanira kunge tiri kumusha, tiri kumba. Iko kumba kwacho vanhu vese variko vari kungodya nhoko dzezvironda, vari kunhonga svosve nemuromo nenhamo iri kukonzereswa nevanhu vasingakwanise kutungamirira nyika.
Maybe if I can just come in there and just say, from Dr. Mabaza, the president, Emmerson Mnangagwa, will be meeting with Zimbabweans in the diaspora. What are some of the issues that you, as the opposition, would like him address at that meeting, should you have been in Davos or Zurich, where the meeting will be?
It's the same thing that we have, that Zimbabweans have been crying about, the issue of electoral reforms. In the electoral reforms, as Zimbabweans in the diaspora, we are continually asking and demanding our right to vote, that Zimbabweans in the diaspora are constitutionally allowed to vote. But repeatedly, Emmerson Mnangagwa has promised that he's going to enact that electoral reform, and he hasn't done that. We all know that this is not the first time that he's meeting Zimbabweans in the diaspora. He came here, he was in New York, he was there, Marvelous, and many other Zimbabweans. He was asked by Jane Moyo about this issue of electoral reforms, and he promised in public that he was going to do that. That was even before the elections. And when the elections came, he never did that. Now I know you'll be promising again and telling diasporans that he's going to do something about it. But he is not doing anything about diasporans. There is no policy right now that ZANU-PF has passed that favors diasporans. There is nothing. Even when it comes to investment, we have Zimbabweans that are capable of investing in Zimbabwe, but they are oversighted, they are overshadowed. They are not given that preferential treatment. In fact, we are seeing foreigners, we are seeing white companies, we are seeing the Chinese, we are seeing the Russians, we are seeing other nationalities being prioritized ahead of Zimbabweans. And I will repeat again, I know Dr. Mabaza tried to tone down on the issue of the Pomona deal. The Pomona deal, if Zimbabweans that are here, they need to know that it was pushed when the councillors that belong to CCC had been removed from illegally removed from council. So it was a combination of the officers that are appointed or that are employed by the city council through the Ministry of Local Government and Monzora members of parliament in the absence of the mayor. Mayor Mafume was also out. And that was when that deal, that stupid deal was pushed. Now Zimbabweans, especially Harare residents, have to foot a bill of $22,000 a day that is being paid to an ex-convict in Nguaya who works with the twins, Emmerson Mnangagwa's children. They have to foot that bill to pay to dump dump in their own dump site. That dump site is owned by Harare City Council. Now we have to pay Nguaya so that we dump, and we pay him again so that he processes that dump, that waste into electricity. And then after that, Nguaya sells the electricity to ZESA. So, and the city council doesn't get anything. Everything is going to Nguaya. And we all know who Nguaya works with. He works with ZANU-PF. He's part of ZANU-PF. He's friends with Emmerson Mnangagwa's children. And I've spoken to Mayor Mafume. He has addressed people on Twitter. He has nothing to do with that deal. Our councillors had nothing to do with that deal. And we are going to fight for that deal to be cancelled. And guess what? If we get that deal cancelled, they put in a clause that says $3 million must still be paid to Nguaya and the fake Netherlands country company that they are using. Why should we pay him $3 million when that deal went through without even going to tender? There were so many flouted regulations. We are not going to pay him $3 million, and as citizens, we are going to fight it until it is cancelled.
Thank you so much, there, Chief Tawanda Jokora. Back to you, Dr. Mavaza. Muri kunzwa zviri kutaurwa nava Jokora vari kuti hanzi, zvamuri kutaura izvi kuti vamunangagwa vachange vari kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe, zvinhu zvavanogaroita asi chinozobuda hapana. Pane zvingabuda here kubva pamusangano uyu?
Pane zvakawanda zvichabuda sisi, but chekutanga rega ndingobatsira vaDzokora pavanotira CK nekuti dzimwe nguva vanombotiremerwei nekushandisa pfungwa. Pomona deal hainei nevana vava Mnangagwa, hainei, hapana kana pavakanyorwa zita ravo. Idhiu rakatopasiswa necouncil, nefull council yanga yakagara. Pakagara council iyoyi, Mayor Mafume was kicked out because he had some pending charges. Anga asungwa nenyaya yehuori huri mubato reCCC. Ndo zvakaita kuti anga asipo, asi hazvitadzise basa kuenderera mberi. Uyezve zvaari kuita zviri kune 22,000 ichabviswa pazuva, manyepo akanyanya anotosemesa, handizivi kwaari kuawana. Hakuna mari inobviswa. Chekupedzisira ndisati tazopinda pamhinduro ndechekuti vaDelish Nguaya havana kubatwa nemhosva, havana a single criminal conviction in Zimbabwe, havasi an armed robber sekutaurwa kwazvinoitwa navaDzokora oro nemapepa nhau oro nana hope chimono mbudzi yadhura vanenge vachingotukirira vamwe. Imi munoziva hope akatonyora achitanzi inini ndakatombosungwa ndikaenda kujeri 2017 and 18 and 19. Hakuna zvakadaro, hakuna akambondishaya, ndaigara ndiri pano. And you can simply search whether I was arrested or convicted. So ndomanye po evanhu veCCC mangwaona vari kubva mumaoko, havasvosve vajaira kunonga svosve nemuromo. Asi chokwadi ndechekuti izvozvo hazvi zvechokwadi, inonzi propaganda, hatingaitarisa nhasi because it's utter nonsense. But however, zvinobuda zvakawandisa. Iko zvino izvi tatova neDiaspora Forum, which is already in process. Yekuti kubva zvino kusvika zvichikwira, maembassy edu ari kukumbira vana veZimbabwe kwese kwamunenge muri kuti you can go to Zimbabwe, you can register yourself with your embassies so that tinenge tine database yevana vedu vari kunze kwenyika. Kana tichinge tadaro, then we will continue assisting vana vedu vari kunze kwenyika nekukubatsirai kuti mukwanise kutsvaga zvine vanduso oro zvinobudirira oro zvinogadzirika kuti zvifambe munyika yedu yeZimbabwe. Chepiri, vana vari mudiaspora havasi vose vari mudiaspora vanovanhudzwa tunzwa nhundira mutsime sevana vetbc. Kune vana vari mudiaspora vanoziva Zimbabwe, vanowirirana nenyika yeZimbabwe, vanoziva kwavakabva. So kuva mudiaspora hakureva kuti uri muvengi wenyika yako. Isitiri kuti pano there are so many things coming out, development, investment, zviri kunzi hatidi kukupa basa iri kuvatorwa. Uyai mupindire mangwana kana vane mubvunzo vadzokora, ndichavapa link, munokwanisa kuita link mugotaurawo nemukuru wenyika muchibvunza, muchapiwa slot yevari kunze vasiri kuZurich by tomorrow. Saka haisi nyaya yekuti tingangoramba tidzokodza nezvayo, nekuti chokwadi ndechekuti pane zvakawanda zvichashanduka nekuda kwemusangano uyu. Uyezve usakanganwa kuti kana president vataura zvinoitika, nekuti he is above the law, he is the president, so whatever he says becomes the law. Saka we have trust in our president and we trust that that will happen. And vasingafunga kuti zvinoitika vakaita sana dzokora nebato ravo risina musoro, tinowanzwira tsitsi isinoti kune vana veZimbabwe, uyai muteerere president wenyu achitaura, mucheme zvichemo zvenyu zvinonopindurwa, nekuti our president is the listening president.
Vadzokura varikuda kukanda shoko, ndanzwa.
Let's give a chance to Mr. Manjekwa so that we are done with him and then we can bring Mr. Dzokora back. Yes, so Mr. Manjekwa, can you tell us about the Zim Expo? When is it going to happen and where?
Sure. Yeah, it's going to happen this weekend, Memorial Day weekend, from Friday, the 27th of May, until the end of Sunday. We are doing it in Cincinnati, Ohio, right at the corner of Kentucky, at the Radisson Hotel. That's where we are going to do it.
Mm-hmm. So what can we expect? We know there will be some entertainment. What can we expect?
Yes, for the entertainment, well, you can expect a whole full range of activities. In fact, I can go through them in order. Starting on Friday morning, so we're going to play a little bit of golf. People are going to be there, about 8 of us are going to play golf. Then after golf, or in fact during golf, there's going to be passport renewals or consular services with the Embassy of Zimbabwe. It's going to be there. Providing all embassy services they do in Washington, D.C. to avoid people from going to D.C., come to the expo, get your papers done. Now, in the evening on Friday, we have a business dinner that we have our exhibitors who are going to be exhibiting on Saturday, talk a little bit about what they want to exhibit and talk about business, and the ambassador is our keynote speaker. That's like our meet the ambassador kind of an evening. In the night, the kids or people that want to party, we are having a white party just down the street from the hotel that we are meeting. That's Saturday. Hopefully we get time to rest, because Sunday morning we are starting the day with passport renewals again, and also business exhibits are going to be open all day Saturday. In the evening, we have a musical concert by Jazz Signal and Sandro Ndebele. They are flying right now. In fact, they're in the air right now, coming from Zimbabwe, coming to Zim Expo. And then on Sunday, during the day, we have three Zimbabwean teams that are playing soccer. We have a Zim Expo trophy, so it's a soccer tournament. And at the sidelines of that, we have a barbecue, picnic, gochi-gochi, where people are going to be eating Zimbabwean food, sada, nyama, maguru, whatever they want to eat. They'll be cooking on location there. And then in the evening, we're gonna close the weekend with a concert by Turkey Vibes right down the cage, and Mzo 7 is also gonna perform on Sunday evening. So that's the lineup of events that are happening this weekend.
Mm-hmm. Thank you so much. Unless you have more to add, Marvelous, I think maybe we can let Mr. Manjekwa go, because we are having too much politics.
Yes, I think I wanted to actually ask Mr. Manjekwa something important that you said that interested me, that you're going to have a booth with CCC and ZANU-PF. And this is interesting, because we've been seeing a lot of people calling on tolerance amongst, the different political parties in the country. And then you also spoke about the ambassador meeting the mayor of Cincinnati, as they have a twinning between the city of Ohio, I think he said, and the city of Cincinnati and Harare. Can you tell us a little about that? Motaure Nation.
Yeah, sure. Muswe Saturday Maskati Ambassador Waka Koko. In fact, Pane Zimbabwean and Shona Art Exhibit. Dominic Behera or something. I forgot his
Dominic Behera.
Right, yeah. And I had to exhibit. So I got caught in Zimbabwe or Harare, Cincinnati, sister city. So one thing what he showed out here on, in fact, they've been doing it already this week. So I was working with the ambassador, what I know now at the Yoyo on location. And then what I meet, what I found out in a vice mayor, Newango Wakuru, Watunga Miri, where sister city, Yoyo, Mr. Sarah Wachuovo. Then you mentioned in Yema booth, not a Raban one, but a booth, Wakawanda. We are, in fact, we want more. Then exhibit space, Wakawanda. But among those who are exhibiting, Panewe CCC, Newe Zanu PF, Newe Saza.com, Newe Cargo Link, Newe Mubatra Pamwe, Yana Savana, Arku Yakukuno for that, Ne Bonzi Medical Aid. So we are trying to bring the services that the people are looking for on location, good on one is the good apa abata, and get a feel of home and a feel of how they can be able to support their home. Kona mubatsira pamwe ya Savana. It's a program yarikuita ku Zimbabwe yekubatsira ma drug addicts on location. And some of us here, we don't know how bad it is. Savana knows that, and she's coming to tell us and probably seek help from the Zimbabweans. Because I think right now, only the Zimbabweans can help the Zimbabweans.
Ya kupanya CCC ne Zanu PF. Tinomboona vanhu vachitatsurana pane zvamuri kugadzira here kuti tisazone pachiwanikwa vanhu vachizonetsana.
Yeah, no, isusu takavaudza kuti isusu seZim Expo hatiiti zvepolitics. We are a non-political business entity. Saka, we provide a platform for you to give your literature and talk to your people, but no code of conduct. Tiri wano ndamutemo, and America ene wano ndamutemo. Saka, muka uya ku Zim Expo, uya muchizi ya utu mugia uta wanonu zaka naka, to me respect. Muka taka kutukana, mapurisa ya kusisinati, wafaru wano watema anyway, kango wadeza, muno dzingwa.
Imimi zvakare mune sangano renyu kana kuti zvimwewo zvamuri kuita ikoko manga muri kuti muri kutengesa program yekubatsira vari kurwara timbotiudzai nezvenyaya iyi musati maenda motiudza zvakare kuti vanhu vanokubata ikoko.
Okay, ini ndinoshanda nesaza.com. Saza.com, inotumira chikafu kuZimbabwe. Saka vanhu vari kudiaspora, we've been doing this for 20 years. Uri kudiaspora, you can log on saza.com, utenga chikafu, chobuda kuna any OK store in Zimbabwe. And among other services, it knows also Rushana name on the Bonvi Medical Aid. Bonvi Medical Aid, you know, provide a hospital platform for Zimbabwe and Zwaru Zimbabwe. Saka zauta ni saza.com, wauti saza.com, you know, tenge sana sika kuno kuna ma Zimbabwe that are abroad. Ivo wano kuna kubadarira, waruwele wawa kumba, wasati waruwara medical aid. Kuti vakazorwara vanogonorapwa vasingabhadhari mari. Plus also it's important kuti vanhu vakwanise kunoita maannual checkups vasingarwari. Because kachinzi kacho gumba nyaya yemari inonetsa zvekuti haadi kubhadhara mari yekunochekwa chete asingarwari. Akanzwa musoro wanhu anozonochekwa ane musoro wacho wakutotema zvitori serious. You know, zvokuti hatagona kutaura mashure. But ukagona kuenda yearly wopiwa mabaselines ava madoctors ako uchidzirana navo. Because no good water, no water, and Unago, what I'm with the man and bag and do at Rukwana Masuan. So, medical aid, Irupuaman, Bonvi, Nokanagura Pagune, any medical hospital with Zimbabwe, even South Africa, the Gumorishas, depending on what plan that you get. But I'm going to talk about more about it. It's also uyaipasada.com, and I've been debating about Nare Rwango, not Irgo, 951-217-9832. Kana mukauya kuZim Expo, ndenge ndiriko ndemene, totaurirana ipapo. You can sign up on location. We'd love it.
Aiwa, thank you so much for gracing us on this platform, which actually, you know, gives a chance to people in the diaspora to tell us about what they are doing. As we move on with the politics of the day, we will let you go, and hopefully your event will be successful. Thank you so much, Mr. Majenga.
Mr. Manjengwa, before you go, just one quick question. You said the embassy will be assisting people with papers. We understand there's a new passport, the e-passport. Is it going to be available?
No, the e-passport requires you to be on location. excuse me. And the machines are in Zimbabwe. So if you want an e-passport, no, I know Zimbabwe. I see the old passport is still available. So when you come to Expo, you have an old passport, not new one. New one, not on location, you go through the biometrics, and then the passport comes out.
And then, what does a person need to renew their passport so that by the time they come, they are ready to get their
You need a copy of your birth certificate, a copy of your national ID. Then you need a copy of your picture page of your passport. Now, when I was in they can have an affidavit. They can have an 10 years, that's not ID. Now, I'm 25 years, I would have passport. So, if I don't go only for one person, could go to Roma fingerprint, ice application. You also need two passport size pictures. These pictures are actually the British size or Mexican size. American pictures are a bit bigger. If you do get those, I'm not sure could acquire a box application.
Thank you so much, Mr. Manjegwa. Have yourself a good day until we meet sometime.
Thank you. I hope you guys can come to the expo.
Yeah, sure. We'll try and do that.
Thank you. Have a good day.
All right. Thank you. Bye-bye. Yes, marvelous. We are really running out of time, and I know the politics was getting heated, but let's just have Mr. Bango say a few words, and then we'll call the politicians. Mr. Bango, ungasitshela wena ukuthi siyazi ukuthi iminyaka yonke lilo hlelo elihlangana khona izalwane zeZimbabwe ezesikhalangeni. Ibukalanga Day, ungasitshela ukuthi kuyabo kuhamba njani?
Lila Ibukalanga Day lilanga lapho esiyabe sisenza izinto eziningi kakhulu. Izinto ezihlanganela ukuthi abantu nje okokuqala sazane kuqala njengoba kwesi sikhathi sisediaspora kanje ziningi izinto ezisehlelayo singabantu okufana lokugula abanye abantu bahlala bebodwa so abantu kuqakathekile ukuthi abantu sazane njalo okwesibili lokuthi sibekwazi ukuthi abantu bakithi what businesses are they doing for instance bakhona abanye bangama-lawyers njengoba sazi ukuthi kule lizwe leli abanye abantu they struggle with i-accent yakuleli lizwe but nxa kule lawyer eliyenelisa ukukhuluma ulimi lwakho kuba lula kakhulu ukuthi uhambe uyothola usizo usebenzisa your own mother language ungasoze uhlutshwe i-accent yalapha e-England then kube khona abanye abantu abenza imisebenzi efana loku le imisebenzi eminingi ehlukeneyo siyabe sifuna ukuthi abantu babuye sibekwazi ukuthi abantu bakithi benzani kuphinde futhi after lokho into enye siqhubeke ukuthi abantu ababezazi ukuthi bona bangobani njalo imbali yabo ihamba njani silabanye abantu abadala abakhona khona lapha abazaba bekhona besethekelele abantu abadala sibili abanye abangabe leminyaka efika kubo 80 years labo 90 years abazaba bekhona kulomnyaka abanye abavela kwezindawo ofana lakubo Hingwe ngale labanye abavela ezindawo ofana labo Tokwana abazaba bekhona bezosincedisa ngalolu suku ukuthi basikhumbuze ezinye izinto eziningi esingasazikhumbuliyo njalo lokuthi baphinde babuyise uthando nesikalanga futhi ugqiniza ludo muluzi kwenduku akanye kwenduku esikalanga tobathi kudzana kuba kuzipa kuli hoba kuyanana kwazvokwazvo kwale kwakalanga Catherine njalo sitheka lokudla kwakithi lelo langa lemdanso kuya kudlalwa imidanso emnandi kakhulu kulomnyaka sabe sile nhlahla kakhulu ngoba siyabe silondoda bathi ngu-Alendoda abamaziyo ukuthi I think it's the first time ukuthi irumba yakithi ibe khona lapha e-Europe kuyabe kuqala nqa ukuthi bekhona lapha e-Europe so abantu bayakuthakazelela kakhulu lokhuyana ukuthi abantu bakithi ababuye sizotshona sibhojisa sonkele but ngokunjalo asikuthi noma sithi sibiza abantu bebukalanga kuphela siyazi ukuthi there are so many people abafisa ukuthi bafunde imbali abantu bebukalanga njalo bafunde lo limi lobukalanga ngoba ukuthi ufunde ulimi kudingakala ukuthi uzibandakanye lalabo bantu noma uzisondeze kulabo bantu ukwenzela ukuthi uyenelise ukufunda indlela abayenza ngayo indlela abaphila ngayo manje wonke umuntu asikhethi ukuthi ungabe umuntu obukalanga noma ungumuntu wangaphi sithi abantu bonke ababuye sizokholisa sonke leli ndawo
hayi thank you so much hayi siyabonga kakhulu sizaxoxa kabanzi ngendaba yobukalanga kunsukwane ezilandelayo
ngiyabonga babukalanga
hayi
thank you
yes Yes, so we are back to politics, but unfortunately, Chief Soso, we have only 2 minutes to go. So if you round up with just 1 minute, that would be great.
Yes, let me talk about Zim Export, Tirenge Tiripo, ku Cincinnati as CCC, Tirimusangano Yovanu, Nogara Movanu, Sakatakati Pese Panange Painema Zimbabweans, Tirenge Tiripo, Zim Export, Ne Ukamana. Tanga Tiriko, Gunaga Tiriko, Dallas, Texas, Sagatuguti, Zimbabwe, Varumuno, America, Varu Cincinnati, Kanamchida Sadza, Kanamchidama Guru, Kanamchidama Zondo, Guru Ria, Rim Sanaria, Norwana, Patripu C stand, Chete Chete, Zekurwa, Kara Zekutukana, Isa Tite, Zozo, Zekutukana, Takasira, and Doctor Mavaza, Munova, Una, and Weapan, and what you took it to President Chamisa, and what Tipusi, pamusoro pezvo vonyepa futi vachitaura zvinhu zvinotowisa ngoni manzwa vachitaura kuti president hanzi vamunamba vari above the law chavanenge vataura chinotongoita ndazunguza musoro hanzi hakuna chavanotaura chinopikiswa nekuti vari above the law ndomashoko avatoshandisa iwayo vachirumbidza vamunangagwa saka isu tinoti hakuna munhu ari above the law Dr. Mamaza timbokudzidzisai you are a doctor but today we want to teach you just a little bit of humbleness even Biden Trump or all the great president even Nelson Mandela it's Africa Day today we remember him for his humbleness there is no one who is above the law and don't muzvizive izvozvo touyawo kunyaya yedu yatinogara tichitaura sevana vemudhiaspora yekuti tiri kuda kodzero yedu yekuti tivhote vamunangagwa ngavasangane nevana vavari kusangana navo kudavos asi ngavataure chokwadi panyaya yediaspora vote it's our constitutional right we are supposed to be voting and he promised in New York that Zimbabweans are going to be voting if he doesn't come through this year, then Zimbabweans will remember him as a lying and corrupt president.
Thank you so much.
Can you weigh in on what Mr. Tawanda Jokora of CCC said?
Quickly, please, in a minute or so. We are running out of time.
Thank you so much. Chokutanga dauti wa Jokora wa gondu kuisisa chini chumwe chete. Kuti mutunga miri wenyika ndiye mutemo akango isa signature yake watu wa mutemo. Mutunga miri wenyika hanyebe chane nga ataura chino itika, chino itwa. Saka mangwana mutunga miri zvaachaudza vana vari mudhiaspora zvinoitika nekuti vamunangagwa vanozivikanwa semunhu asinganyebere nyika yake and anonzi mutungamiri wenyika anoteerera chepiri ndira kungotsanangura kuti yes vana vari kunze kwenyika vari kuno kueurope mangwana vanokwanisa kunge vachikwanisa kuona mutungamiri wenyika uye aitione mutungamiri wenyika is open for everybody haisingoriye vana vezanupf chete ndiye vana vezimbabwe uyezve Timi yedu hombe ndekuti Zimbabwe is open for business. Imi muri vana veZimbabwe uyai tichange kushanda. Kane program kana vadzokora vanga vasiri kuiziva ichatanga yakatotanga iko zvine kuti kana muri kudiaspora pane link yamunonyora kuti mukwanise kutsvagirwa pekubata, pekurima, pekutokuisa nguruve dzenyu kana huku. Any project you have, you bring up your project. Hurumende iri kutibatsira saka tichienda saizvozvo pekupedzisira ndiri kuti taakupedza zuva ranhasi vana vezimbabwe kwese kwamuri zivai kuti vamunangagwa vanokudai nyika yezimbabwe ndiyenyu kana maakuzovhota 2023 aiwa vhoterai pana vamunangagwa kuti nyika yedu yoenderere mberi mwari vakutungamirirei tichakunamatirai musangano wedavos uchapera mangwana makuseni tinenge taakudzokerawo isina kuti mwari agova nemi and tigovotzaitwa kuno zvigobudirira nyika yedu igoenderera mberi kuna vadzokora ndinoti mwari akutungamirirei kapamuchaenda kuexpo uko mugoshandukawo mugodzoka kuzanup f nekuti tinokudai iweneni mune basa imusangano wenyu munodiwa mese mwari ave nemi vagande ndida kumutendai and thank you for today.
Thank you so much. Yes, marvelous. That was the end of the show. Thanks to our guests, Mr. Anes Manjekwa and Dr. Simbama Vaza, and of course, Chief Soswe Tawanda Tsokora. And not to forget, of course, Difa Wachapi Pango. Until we meet next week, thank you. Good night.
Thank you.
And I'm Marvelous Mklanganya, who are in Washington, saying have a very good night.
Thank you.